zvamuri kuziva zviye ndezvekuti Muturi Ncube akakwidza mari inobhadharwa nevanhu inonzi matransaction tax kubva ku5 cents kusvika pa2% per dollar muna October 2018. Akaita izvi asina kana statutory instrument. Musi wa12 October akazozvisa statutory instrument yaipepota kuamenda section 22g yeincome tax. Section 22g ndopapa akanzi neparliament tax i5 cents per transaction. Saka isi nyaya iri kurwiswa navamufundo ndekuti iwewe minister haugoni kuita mutemo unodarika weparliament. Iye Muturi abva ahwanda nesection 3 of the Finance Act inomubvumidza kuti aise mamajures, provided mamajures iwayo anozoratifaiwa neparliament within 6 months. Isi tiri kuti mamajures aunotenderwa pasection 3 haasi ekuti udherere parliament ushore parliament. Mamajures ekuti unogona kungoti mangwana taisa taxi juti pachingwa 2 cents, kwete kuti pakatarwa neparliament wopapinda iwe uri munhu 1 hazvigonireba ine democracy.
Saka izvi zvinobatsira zvakadii vana veZimbabwe kuti munge muchipinda munyaya iyi, nokuti tinoona kuti iri kubata vakawanda?
Zvinobatsira pakuti tipushe nyaya yerule of law neconstitutionalism. Uchadzoka takutongwa nevanhu vasina respect kuconstitutionalism. Mukatarisa budget, ndakataura zvinhu zvaisvika kuma6 zvaaityora mutemo. Mugabe waikanganisa hongu, but anga aine maadvisa akafanana naChinamasa vaimudzidzisa kuti mutemo unofamba so. Uyu Munangarwa haana. So we want to protect the constitution, we want to protect the rule of law. Secondly, Vamfundo Mulilo is a human rights activist, so vada kuratidza kuti nekodzero yekurwisa zvimutemo zvisina musoro. Tax ye2% haina musoro, iri kurwadzisa vanhu. Gore riya government ndo yakapa mari yevanhu. Ini pandanga ndiri minista ndakasiya mine 6.5 billion yemaus dollars. Asi nharadada idzi dzakatora mari iyaya, ndokudya mari iyaya. Vanhu ndokutanga kushandisa zvinhu zvisiri mari zvakafana nemacards avo, madebit cards, zvakafana neRTGS, zvakafana neEcocash. Chihurumende chachotera futi chonovapiringisha kuti tipei mari futi. Ima create a situation. You cannot benefit for your own omission. Ndozviri kutaurwa navamufundo Mulilo. Chechitatu chida kudemonstrate kwapa inyaya dzekuti izvo hapana chinoitwa naanyone panze pematare. Everyone is below the law. Hapana munhu ari above the law. Saka ndo zvitatu zviri kuda kusimbiswa navamulilo.